manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Ndara zakara manero anasi kuri musi wechishanu ndira 28, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare renomination court ravhura zvakare nhasi kuitira kuti ritambire mazita evanhu vachakwikwidza munzvimbo nhanhatu dzedare renational assembly.
Isu sevatsigiri veCitizen Coalition for Change hatisi kupara nezvakaitika kuva 2024 kuti pane macandidates 2 tinoona kuti hapana musiyano nezvakagara zvichiitika kuMDC izvi zvichaita kuti tigodyiwa nemamwe mapato saka zvakaitika izvi isu hatisi kupara nazvo.
Bato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC nhasi radaidza nhengo dzaro mbiri kuHarare idzo dzakaisa mapepa adzo kuti dzimirire bato iri dzose muwadhi 4 kumasvingo. Vashandi vemumabhanga voramba mihoro iri mumadhora emunyika vachiti haana chaachatenga nekudaro vanoda kuti vatambiriswe nemari yekuAmerica. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare renomination court ravhura zvakare nhasi kuitira kuti ritambire mazita evanhu vachakwikwidza munzvimbo nhanhatu dzedare renational assembly idzo dzaive dzambonzi hadziitwe sarudzo dzemaby elections. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Dare renomination court ratambira mazita evanhu vachakwikwidza mumatunhu matanhatu akambenge anzi nedare repamusoro haasi kuitwa sarudzo. Matunhu aya anoti Harare East uko kwaive navatenda Ibiti, Kambuzuma kwaive navawilliams Madzimure, Kumbizo kwaive navasettlement Chikwinya, Ngulumane kwaive navakutswa Tsapulu, Pumula kwaive navasichelisile Mahlangu, nekumtasa South kwaive navaregai Tsunga. Vachitaura mushure mekuisa mapepa avo vamadzimure avo vaisa mapepa pasi pebato idzvare Citizens Coalition for Change vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kukunda zvine mutsindo kuKambuzuma vachiti vanhu vekunzvimbo ivanoziva ivo uye vanoteerera zvichemo zvevanhu.
Havamutsarawo zvakandoperekedza vanhu kamuzvima vanoziva mutungamiri hwavo, vanoziva munhu avagara naye, vanoziva munhu anovanzwa kana vachinge vataura, vanoziva munhu wavanoziva kuti kungofona kuti ndiri pano pane chinoda kuitwa ende chinobva chaitwa.
Mutevedzeri wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostello Siziva vati nhengo dzavo dzese dziri nhanhatu dzakwanisa kuisa mapepa adzo. Vafungai chiposi avo vaisawo mapepa avo vachida kumirira Kambuzuma pasi pebato reMDC Alliance vati vari kutarisirawo kukunda zvine mutsindo vachiti bato ravo ndiro bato guru rinopikisa.
Ndakamirira nabato redu rinoti MDC Alliance rinova bato hombe chaizvo, ndofunga testimonies yapano and hatina kana mubvunzo kuti tinowina here. It's beyond question, shall we?
SANPF ichange chimirirwawo navaOscar Nyamukonoro kuKambuzuma avo vati vari kutarisirawo kukunda. VaNyamukonoro vati musha weKambuzuma wanga waparara vachiti vatungamiriri vange variko kubva kumapata anopikisa vaikonewa basa.
Ndingati semusangano wedu weZANPF tine maprograms agara aripo akawanda especially tichitarisa kuti constituency yeKambuzuma yanga ine nguva zvakanyanya iri kumashure kubudikidza kweopposition wasina chawa kwa nisa kutitira mungushamidu so isisa msakaro tushumite ayo atawea uti tingitika tisa pesi angapa shikangani kwa tisipuno di musha wapara na nukuna kwe MTC
mutauririwe United Zimbabwe Alliance vatatenda ishe mkuru lovu vati obato ravo raisa mapepa ava garika imlambo avo vachaku kuiza kwa Harare East
Harare East zina garika imlambo matisi kutuwa nisra kukunda chete chiri kuto ukunda chikonzoro di chiri ukunda kukunda sembato rikumiririna zoro shumanga
vamwe raisa mapepa avo kukuiza Harare East ndivabiti uye wamai Mavis Gumbo vachange vachimirira ZANPF Mujaye Precious Nyaradzo Musaruru wa Labour Economist and African Democrats Nava Christopher Love Mombanga the MDC Alliance Zimbabwe Electoral Commission yati munhu mumwe chete kwa Harare East nemumwe chete kukambuzuma varambirwa mapepa avo kudunhu remidlands vanhu vashanu ndo vabudirira kuisa mapepa avo ekuzokwikwidza musarudzo dzemabai elections sachigaro weZimbabwe Election Support Network uye vari gweta vaAndrew Makoni vati kupa mitengo yakasiyana siyana kwakaitwa nedare the High Court kunopa kuti vanhu varase tariro nematare
mitongo miviri yakasiyana iyi inokonzera kuti pasava nekugadzikana munyika uye zvakare inoita kuti voruzhinji varase chivimbo nematare edu edzimhosva
vamakoni vatiwo nguva yapiwa vanhu kuti vagadzire mapepa avo yanga iri shoma zvakanyanya
tikatarisa nguva yacho yapuwa kuna wanda kukwidza apo yangopuwa less than 24 hours notice chaiyo kuti vagadzire mapepa avo vakwanise kunge vachimafaila kuna Nomination Court inova nguva duku duku chaizvo isingabvumirwe nemutemo
kune dzimwe nzvimbo dziri kuitwa mabai elections muna kurume Nomination Court yakatambira mazita evanhu ava musi wa 26 ndira ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Bato re Citizen Coalition for Change kana kuti CCC nasiradaidza nengo dzaro mbiri kuHarare idzo dzakaisa mapepa adzo kuti dzimirire bato iri dzose muward 4 kumasvingo Godfrey Mutimba anotipa nyaya iye
Aviri ava vadaidzwa pamwe chete neve committee yebato iri mumasvingo inotungamirwa nasagara Senate Mishek Marava committee iyi iri kupamirwa mhosva yekutadza kuita basa nemazvo pakunyoresa vanhu vanofanira kumirira bato iri musarudzo dzemuna kurume nhengo mbiri dzebato iri vaAlec Tabe naAmai Thokozile Mchuchuti vakabudira kuisa mapepa avo ekumirira CCC muward 4 izvo zvakonzera mutauro mubato iri mumwe wevaviri ava vatabe vaudza Studio 7 kuti vari munzira kuenda kuHarare kwavakadanwa nevakuru vavo kuitira kuti nyaya iyi igadziriswe
kamzira kuita kuHarare kumiting yachona etaradzwa tese nekwainozoziva
Studio 7 yanakwanisa kunzwa kuna Mani Chuchuti kuti vaenda kumusangano uyu here nekuti nharembo zvavo yanga yakadzimwa marava vati vanga vari kuHarare kumusangano uyu asi varava kuti pazvizere munyori anoona nezvesarudzo muCCC munyika vaIan Makone vabvuma kuti vari kuita musangano wekugadzira nyaya iyi vachiita tadzoti pazvizere kana vapedza
No, we're still working here. We're working on it. It's very positive. We're working on it.
Izvi zvinoitika apo vamakone nemutauri webato ravo munyika muzvare fadzai maiere vakaita musangano nevatori venhau nezuro muHarare apo vakati nyaya yemasvingo yagadziriswa asi iyo isati hatina kukwanisa kunzwa kuna muzvare maiere sezvo nhare yavo yanga ichinetsa kubata mutevedzeri wavo vagift osalo siziva vati havasati vane zvizere panyaya iyi vachiti tibate vamakoni avo vati vachatipa zvizere kana vapedza kugadzira nyaya yavo mumwe mutsigiri webato iri mumasvingo muzvare chiedza gobwe vati zvakaitika zvinogona kutyisa bato ravo richinzi harina kurongeka
isu sevatsigiri vecitizen coalition for change hatisi kufara nezvakaitika kuvati kwedu kuward 4 kuti pane macandidates 2 tinoona kuti hapana musiyano nezvakagara zvichiitika kuMDC izvi zvichaita kuti tigodyiwa nemamwe mapato saka zvakaitika izvi isu hatisi kufara nazvo isu tinopa mhosva yakanyanya kuvatungamiriri nekuti vanofanira kuita zvinhu zvakarongeka tobva taona kuti pava nemusiyano iri bato rava kushanda zvakanaka riveka
nyanzvi munyaya dzematongo enyika dzinoti dambudziko harisi pavanhu vakanyoresa kukwidza muwadhi iyi asi kuti vanhu vakasara namapepa avo ekuti vaendeswe kudare renomination court ndivo vakatadza kuita basa ravo nemazvo. Bato reCCC rine chimwe chiitiko chakadai kuBulawayo chinofanira kugadziriswa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, Jenny Godfrey Timba.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanyevenhudza mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu munguva ino yeCovid-19 kana kuti lockdown wakanga wadzikwa masvondo maviri adarika. Muchiziviso chaburitswa nhasi nevakafano bata chigaro chegurukota rezveutano muzvinafundo Amon Murwira, vaChiwenga vati zvikoro zvave kuzovhurwa musi wa7 kukadzi vachiti vatora danho iri nekuona kuderera kuri kuramba kuchiita uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa necovid-19. Vashandirwi vanziwo vave kukwanisa kudzokera kumahofisi avo asi vachiramba vachitevedzera matanho ekudzivirira kupararira kwecovid-19 akaita sekusiya mikaha uyewo kuramba vachikurudzira vashandi vavo pamwe nemakastoma avo kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira denda iri. Nguva dzinorambidzwa vanhu kufamba-famba dzaendeswa kubva pakati peusiku kusvika na5:30 dzemangwanani zuva rinotevera. Vemahotera nenzvimbo dzekudyira vanziwo vavhure kubva nenguva dza8 mangwanani kusvika nenguva dza10 usiku uye vachibvumidza vanhu vakabayiwa nhomba chete kuti vadyiremo. Vose vachapinda munyika vanonzi vanofanirwa kunge vaine humbo hwekuti vavhenekwa pachishandiswa michina yePCR uye vaine magwaro anoratidza kuti vavhenekwa maawa 40 nemasere asati adarika. Vanenge vasina humbo uhu vanonzi havasi kuzobvumidzwa kupinda muZimbabwe. Mutemo waimanikidza vanhu kumbogara kwavo voga kana kuti quarantine unonziwo wabviswa. Hurumende iri kukurudzira kuti vanhu varambe vachipfeka mamaski pavanenge vari paruzhinji nemumabhazi uye veruzhinji vanokodzera kubayiwa nhomba vari kukurudzirwa kuti vaite izvi. Zvisakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana rine 53 kana kuti 153 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu nemazana matatu ane 24 nevana kana kuti 5,324 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane 20 nezvipfumbamwe ne10 nevatanhatu kana kuti 229,096. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni 4 ane zviuru mazana maviri ne50 nezvitanhatu zvine mazana manomwe ne10 nevapfumbamwe kana kuti 4,256,799. Vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vava mamiriyoni 3 ane zviuru mazana maviri ne50 nezvishanu nemazana masere nevashanu kana kuti 3,285,805. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vava zviuru 40 nezvisere nemazana mapfumbamwe ane 60 nevatanhatu kana kuti 48,966. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vashandi vemumabhanga vanonzi vave kuramba mihoro iri mumadhora emunyika vachiti mari iyi haina chaichatenga sezvo zvinhu zvizhinji munyika zvave kutengeswa nemari yekuAmerica. Mutungamiri wesangano revashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda Mutemi vanoti vashandi vemumabhanga vari kuda kuti mihoro yavo idzoserwe pamari dzavaitambira muna 2018 apo mushandi wepasi aitambira madhora mazana mapfumbamwe kana kuti $900 yemari yekuAmerica pamwedzi. Vamutemi vanoti vashandirwi vari kuda kuramba vakamira nechisungo chakaitwa muna 2011 chekuti mihoro inowedzerwa chete pachishandiswa inflation yegore rinenge richangobva kupera Icho vanoti achichabatsira pachitariswa mamiriro aita nyaya dzeupfumi. Studio 7 yaedza kubata mutungamiri wesangano revashandirwi reBank Employers Association of Zimbabwe, Vasimba Makombera, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi vamutemi vanoti vashandi vacharatidzira kumabhanga akasiyana siyana kusvika zvichemo zvavo zvanzwikwa.
Ndinoda kutanga nekukutendai vakandimiri nekutipa mukana uno wekutaura nemi. Ichokwadi chekuti vashandi vemumabhengi vari kunyunyuta zvikuru nemari yavari kutambiriswa imaRTGS nevashandirwi vavo. Ichokwadi kuti mabhanga muZimbabwe havachatambirisi vashandi vavo mari inokwana, asi mabhengi iwayo ari kuita mari iyo yemaUS dollars yacho, nokuti vashandi ndivo vari kuigadzira, vari kuitambira, vachichaja maUS dollars mune basa ravanenge vachiita. Chimwe chiri kunyanyorwadzawo zvakare ndechekuti iyo vakuru vemabhengi vacho vari kuzvitambisa mari yekuAmerica, asi havasi kutarisa vashandi vepasi.
Mati masvitsa here chikumbiro chenyu chekuti vashandi vatambiriswe nemari yekunze kune vashandirwa?
Chikumbiro chekuti vashandi vemumabhanga vatange kutambiriswa nemari yekunze yekuAmerica takachisvitsa kuvashandirwi gore rakapera muna 2021. Asi takapedza gore rese tichingokakavadzana ivo vachiti havana mari, uye vachiti tine chibvumirano chatakaita makore apfuura chakaitwa muna 2011 chavari kungoramba vakatsikirira kuti aiwa tinobhadharana nemari inflation ya December. Saka naizvozvo gore rakapera muna 2021 hapana chatakabvumirana, ende nyaya iyoyo yaapamberi peministry of labor. So gore rino tiri kuti hatisi kuramba tichingokumbira, uyezve hatisi kuda kuramba tichingokakavadzana navo. Saka tichaita zvese zvatinogona kuti tishandise mamwe matano kuti tinge tichiwana mari iyoyi.
Ndeyapi matano angatarisira kutorwa nevashandi panyaya iyoyi vamutemi?
Gore rino ra 2022 tiri kuti sevashandi vemumabhengi tatambura zvakwana hatichada kuramba tichishandiswa senhapwa vashandirwi vemabhengi vachiramba kubhadhara mari inokwana. Naizvozvo kana kutaurirana takagara patafura kwaramba, tichatora hondo yedu kuenda kumabhengi akasiyana siyana tichinyunyuta tichiratidzira ikoko. Tichatevera vashandirwi vemabhengi kunzvimbo dzavanogara, avo vanozviti vanonamata tichavatevera kumachechi avanonamatira, avo vanonwa doro tichavatevera kumabhawa kwavanonwira, avo vanotamba gofu tichavatevera kwavanotambira gofu kusvika vaona chiedza. Ndozvatichaita gore ino ra 2022 tiri kuti satambura zvakwana.
Mutungamiri weZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda mutemi vachitaura neStudio 7 vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemumalawi vati vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa uye vamwe vanhu vanodarika zana vakakuvara mumatunhu gumi nemashanu zvichitevera kunaisa kwemvura kwenguva inodarika svondo rimwe chete. Mvura iyi yakonzera mafashamu. Mukuru anoona nezvekubatsira vanhu munguva dzetsaona vachaos karemba vakaudza vatori venhau nezuro kuti vanhu vemumatunhu aya vanoda rubatsiro rwechikafu. Guru kwotaro zvekunze kweRussia vaSergei Lavrov vanoti hurumende yeAmerica yakakundikana kutarisa zvakadzama zvinyunyuto zveRussia pamusoro peUkraine mugwaro rayo rakapiwa Russia nemusi wechitatu, asi vati mukana wekutaurirana uchiripo kuitira kudzikisa kusawirirana kuripo pakati peAmerica neRussia zvichitevera kuzadza kuri kuita Russia mauto ayo pamugano weUkraine neRussia. Sangano rinomirira vanhu vanotengesa mumisika nemumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET rinoti nhengo dzaro dzava kushandisa umhizha hwenharembozha kudzidza pamusoro pekuvhota. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wefiset vasame wadzai vati vakagadzirisa mobile application ii iyo yave kutoshanda senzira yekudzidzisa nhengo dzavo nezvesarudzo. Vawadzai vati vanoshandisa application ii vanowana ruzivo rwekuziva zvinodiwa pakunyoresa kuvhota, nzvimbo dzinonyoreswa vanhu nezvimwe zvine chekuita nesarudzo.
Mobile application ii takaigadzira isu seboka revhiset takanangana nechirongwa chokudzidzisa mamembers edu nezvesarudzo. Inotipa information yakawanda kusanganisira kuti munhu kana kuda kuregister zvii zvinodiwa, kusanganisira kuti kana kuda kuregister kuprovince kwauri unoenda kupi, nyaya dzenomination court, nyaya dzekuti kana paita makakatano musarudzo zvii zvinoitwa kuti makakatano aya agadziriswe nezvimwe zvakawanda.
Vawadzai vati chinodiwa kungova nenharembozha kuitira kuti munhu aisirwe application iyi iyo inoshanda pasina masaisai.
Vari muinformal sector vanorarama nokutengesa, tichiti wawane information iyoyo, ruzivo paapplication iyoyi. Application iyi inokwanisa kushandisiwa chero usina data, chaunongoda kungokwanisa kuti unge une foni inokwanisa kunge ichienderana nokutora application yacho.
Imwe nhengo yevset vajabulani mbofu vati mobile application iri kuvabatsira zvikuru neruzivo rwezvekuvhota.
Chandibatsira zvikuru nekuti chandipawo information yandanga ndisina maererano nezvemaelection, kunyanyanyanya kuti zvii zvinodiwa pakunoregister kuvhota, uyewo kuti zvinofamba sei maererano nemirau inenge ine chekuita nevoter registration, nemabasa ezek zvichienderana nemaelection. Tine mawadzi akawanda achange achiitwa mabai election. Ndichitoti kuti kunge tichitaurawo nevamwe vedu mavenda kuti dai takakwanisa kuti tiwane mukana wekushandisa application kare, vamwewo vakakwanisa kuregister kuvhota nekuti takazonzwa kuti hatichakwanise kuti tinge tichikwanisa kuvhota kune vaya vakazoregista mumashure, kana kuri kuti by election iyo yakange yaitika nguva yekuti wanga usina kuregista kuvhota.
Vachitaura neStudio 7 mugadziri wemobile application iyi vatawanda Victor Mashava vaudza Studio 7 kuti zvichabatsira zvakanyanya kuti vanhu vawane ruzivo rwezvekuvhota, kusanganisira kubatsira vanenge vachida kukwikwidzawo.
Inobatsira vanhu vese kunyanya vatengesi vemunzira vanonzi pachirungu mavendors kuti vawane information yose yavangade kuziva pane zvekuvhota, kubvira pakuti uchitanga kunonyoresa zita rako kuti ukwanise kuvhota panodiwa chii vanozviwana, kuti panonzi paya kunotariswa vukure vanovhota kuti zita rako riripo vanozviwana zvakare, rinobatsira zvakare nyange pakuvhota kuti zvii zvinodikanwa uye vanovhota sei. Rinovaratidzira zvakare kuti vanenge vachida kukwikwidza maelections vanokwanisa kuwanawo zvinodiwa pakuti vakwanise kukwikwidza.
Vamashava vatiwo mobile application inopa mukana wekuti vanhu vabvunzewo mibvunzo ine chekuita nezvekuvhota vachipindurwa. Vatiwo vacharamba vachivandudza application iyi kuti ienderane nenguva. Vawadzai vati sezvo nyika yatarisana nesarudzo muna 2023, vanotarisirawo kuti kuvepo kweruzivo rwezvekuvhota kuchabatsirawo kuti vanhu vakawanda vanyorese kuvhota pamwe nekuzonovhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Varimi wakawanda vanoti kuwandisa kwemvura iri kunaya munyika yose kuchaderedza gohwo ravo mwaka uno, sezvo vave kuda fotereza yakawanda yavasingakwanisi kutenga nekuda kwekudhura. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti pamusoro pekukukurwa kwefetereza yavanenge vaisa, mvura iyi iri kuvatarisa kurisa kurawo. vanoti kunyange murima akaisa mishonga yekura yesora ushande nekuda kwemvura yawandisa. Mumwe murimi wekumtora shanga vaAnton Zunzanyika vanoti mvura iri kuvatadzisa kuisa fotereza zvekuti chibage chavo chatsvukuruka.
Mvura iri kuyeredza iri kusurudza fertilizers nekukashika zvakanyanya ikamba nhasi mumunda unofungwa kuti inoshanda. Chinosvibira svondo rimwe chete rechipiri chatsvuka futi nekuti mvura yasuka fertilizer.
VaZunzanyika vanoti rimwe dambudziko rave kukonzerwa nekuwanda kwemvura kuwanda kwesora muminda iro rinodyawo fotereza shoma inenge yaiswa nemurimi.
Sora riri kurieta zvakanyanya nevakaita maherbicide efekti yavo inoita shoma nokuti inosukwa futi nemvura. Sora ratorobva ratanga kukura richidya fertilizer shoma yavakaita iyoyo makwikwa acho membeu haana kuita zvakanaka.
Mumwe murimi wefodya kumangura vaInnocent Gwenya vanoti mvura yakawanda iri kukonzera kuti fodya yavo iite makonye sezvo vari kuti vakafirita mvura yobva yanaya mushonga usati washanda. Sachigaro werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vanoti mvura iri kunaya kamwe chete munguva pfupi zviri kukonzera kukukurwa kwevhu muminda. Amai GT vanoti mvura ikawandisa zvinoreva kuwedzera mafotereza zvichikonzera kukwira kwezvekurimisa.
Zvaikawandisa zvinoreva kuwedzera mafertilizer zvichireva kukwira kwezvekurimisa pachirimwa zvinodhurira varimi.
Amai Jichi vanoti kuwandawo kwemvura kunoita kuti fodya ikurumidze kuibva nguva imwe chete zvinozoita kuti varimi vasina mipanda yakakura yekuomesa fodya yavo varasikirwe nefodya yavo iri muminda.
Zvirimwa zvakaita sefodya zvinenge zvoibva nekasika zvichiita kuti varimi vasina mabhana akakwana varasikirwe nefodya yavo. Tinokurudzira varimi kuti vasarime mabani kunyanya kana vanzwa kuti mvura ichawanda.
Nyanzvi dzinotiwo varimi vanofanirwa kubhadhara mainsurance kuitira kuti zvivabatsire kana vachinge vawirwa nedambudziko rinoparadza zvirimwa zvavo. Saga refotireza rinorema makirogiramu makumi mashanu rinotengwa nemadhora makumi matatu kusvika pamadhora makumi mana ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muCape Town, South Africa, Taurai Mudamburi, anoti akatsikisa chimbo chitsva chinotaura pamusoro pemararamiro ari kuita vanhu munyika iyi. Mudamburi anotyaira matruck uye anozivikanwa nezita rekuti Adala weGonyeti padande mutande. Mudamburi anobva kuzaka kumasvingo uye anoshuvira kuti rwiyo rwake ruchafadza vanhu vazhinji panguva ino yedenda reCovid-19. Ngatidzwe hurukuro yaaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Shungu dzokuda kuimba ndakadzitanga mushure mokunge ndasangana nemwe nyaya yakandinakidza pasocial media ndikainyora ndikazopedzikana ndakuimba ina song inonziyo Tiri Vaviri Mugomo. Yakafarirwa nevanhu vakandikomberedza nemunharaunda yandinogara. Ndakazonyora song inonzi Ndaiti based on true story, Jesu anorarama, believe in love, kamwana kamba makapogo shokodo. Ndakafunga kuti ndinyore song inoenderana nekuva ndinogara kuitira kuti vari kumushawo vaonewo magariro atinoitawo kunzwa kuti tinogarawo. Ndakanyora song inonzi Nguwe yandakareleasa in 2021.
Chimbo chenyu chitsva chinonzi chii uyezve makafunga kuti muchinyore zvaita sei?
Ndakafunga zvefoto kuti ndinyore song inosanganisa marudzi kunyanyanya rudzi rwedu rwechitema. Song iyi inoenderana nezvekudhakwa inonzi Sidhakwa. Isong yemapiano yandareleasa musi wa13 January 2022. Ndakanyora song iyi mumarudzi akasiyana siyana kubatanidza marudzi edu echitema kuti tivake Africa yakanaka yaramangwana. Ine marudzi anoti Chixhosa, Shona, Zulu, Setswana, ine 5 languages neChangana. Ndinovimba song iyi ichanakidza the whole world. Ndinofarirawo Simavi, ndinofarirawo VOA News, inotipakurira news dzakanaka.
Pane vamwe vaimbi vamungati munofarira here uye vakawanikwa ivo vachibata basa rekuti muzofarirawo zvekuimba izvi?
Tino fara umuimba nonzi Thomas Mafumo, Oliver Mutukuzi, Alkati Sia, na Zaka Prince Nox. Ni mamwe wa imbi wakata sana Alec Macheso, wana Peter Moyo Dewa, wana Obed Moyo, wana imba wa msewe, ni mamwe waka wanda wanda wakatisinga Domene Mazita. Tino daku kwa zao mashofe angu wa njino shanda nao, anoti Aaron, Aronzo, Mkumba Choto, Mr. Fonzo, Mr. Poshai, Hebet Shirinda, DJ Jaji, Baba V, nevamwe waka wanda wanda.
Uyanga ari muimbi uya ari mutyairi wemagonyeti taurai mudamburi achitaura namavlat mutsanganya uye we studio 7 ari mu Cape Town ku South Africa. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC.
Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele.